A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, February the 6th, 2020. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And welcome to our segment, the Women's Roundtable. Tonight, we are discussing the issue of basic commodities and mealie-meal shortages as the country battles with drought and other economic challenges.
And the Live Talk goes out to Zimbabwe. Kwamuri madzimai musakanganwe pano pachina chemadzimai.
And don't forget that you are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Welcome once again. Tonight we are discussing the continued challenges faced by most families amidst the rising prices of basic commodities and mealie-meal shortages. As the country battles with drought and economic challenges, how are families surviving? That's what we'll be discussing tonight, Star.
The latest data from Zimstats shows that Zimbabwe's poverty datum line increased by 14.5% to $4,188 in December 2019.
And this means that an average family of five, which required $4,188 to meet their basic needs during that month, in November, the line stood at $3,656, although labor is higher.
Some rural teachers say its members will report to work only once in 2 weeks due to financial incapacitation.
And the government says it is in the process of aligning wages and prices to ease economic woes. The new tripartite negotiating forum comprising government, organized business and organized labor held its inaugural meeting yesterday, tackling the issue of erosion of the purchasing value of wages and salaries due to price increases.
And the meeting discussed at length factors such as currency stabilization, the poverty datum line, and the three-tier pricing system used in some sectors of business, and agreed on several issues to do with the economy and other factors.
However, no agreement was reached on the formula to link wages and salaries to inflation, and this has been referred to the technical team for further discussions.
This is happening as the World Food Programme, which is mobilizing funds to feed the needy in the country, recently said Zimbabwe is in the throes of its worst hunger emergency in a decade, with half the population seriously food insecure. How are families making ends meet? Yikho-ke esiyabe sikucubungula-ke lamhlanje ntambama lapha ukuthi indlala ilokhu iqhubekela phambili elizweni. Siyabona-ke ukuthi abantu bathi iholo liphansi aleneli ukuthi benelise ukuhlawulela zonke indingeko zabo. Ngakho-ke siyananzelela ukuthi laba balisi ikakhulu izisebenzi zikahulumente eziningi sezikhalale umsebenzi, kodwa abakhalalanga ngokwazakalayo ukuthi abasayi emsebenzini ngokupheleleyo. Sibonile ababalisi bemaphandleni, laba ababevele behamba amalanga amalutshwana ngeviki, sebehamba amalanga ilanga elilodwa kuphela, okutsho ukuthi amalanga amabili ngamaviki amabili ukuthi bengaxotshwa umsebenzi. Ngani? Ngoba iholo labo alenelisi ukuthi libaphilise. Yibo-ke labo phela imuli esikhuluma ngazo. Sikhumbule ukuthi ababalisi laba ngomama, ngobaba, balabantwana, bayababhadalela indleko zabo zonke. Njalo siyabona ukuthi abanye vele le msebenzi bavele abalayo ukuthi bathengisa iloba yini abangayibona engabancedisa ukuthi benelise ukuhlawulela indleko zabo. Ngakho lokho-ke akulula. Inhlanganiso ezizimele ezifana labo European Union, labo World Food Programme, zithi zisadinga imali yokuthi zinike imuli lezi ukudla. Njalo okunye zilakho vele zivele ziyakwaba, kodwa imali ngeyokwengezelela ukuthi kuqhubekele phambili uhlelo lwabo lokunika abantu ukudla. Ngakho sicela ukuthi lapho khona nxa usilandela lapha ukhasi lethu le-Facebook, usishiyele inombolo zakho kumbe umbiko wakho ofuna siwubale emoyeni. Sizawubala emoyeni kumbe inombolo zakho zocingo sizokutshayela ucingo sikubuza ukuthi kwenzakalani. Njalo siyakhuthaza abesifazana, umama, ukuthi labo bebhale inombolo zabo bephatheke kulolu hlelo ngoba ngolwabo sizwe ukuthi baphila njani kodwa sivimbeli muntu ngakho ke siyathemba ukuthi lizakwenza njalo mavini
aiwa kune awo vachangobva kupinda muchirongwa chedu chanhasi chemadzimai tiri kutarisa isu nzara iri kunzi yatekeshera munyika tiri kutarisa kuti veruzhinji nyanya madzimai zvii zvavari kuita kuti vawanikwe ivo vachikwanisa kunge vachiraramisa mhuri saka tichange tiri kutarisa kuti zvii zviri kuitika mumadhorobha uyezve nekumamisha pari zvino vanhu vazhinji nyanya madzimai vari kuchema chema vachiti ivo mhuri hadzisi kukwanisa kunge dzichidya katatu pazuva sezvaimboitika manguva yapfuura nekuti chikafu hachisi kuwanikwa zvinhu zvakadai sehu upfu hazvisi kuwanikwa muzvitoro uye pazvinowanikwa hazvisi kutengeka regai timboenda kune vamwe amai vari kunoton vanga vari kutaura ivo kuti vakutoita basa rekutengesa mabhodhoro kuitira kuti mhuri yavo iwanikwe iyo ichiwana cheruviri vakataura nemutori wedu wenhau Thomas Chiripasi
I'm sure I'm going to tell you. I was born in the house.
Aiwa, apo tiri kunzwa vamwe amai vari kutaura ivo vari kunoton vachitiwo vari kutoita basa rekutengesa mishonga uyezve nemabhodhoro anenge asina chinhu kuitira kuti vawane cheruviri vari kuti ivo pari zvino vari kutotadza kuti vawanikwe vachitenga zvinhu zvakadai sehupfu regai tiende kune vamwe amai zvakare tinzwe kuti vari kurarama sei kudunhu ravo kwavari
upfu kuti uwane unenge watosunga pamwe pachona ndine gara nevana havashandi semataurire yati kuita apa kuti vana havashandi wati uyu waita kamaricho tibatanidza tobatanidza totenga ka 10 kg tobva tabva ipapo shuga chaichai kuti uiwane ini ndinongozopesera ndati inini kana shuga yacho handimwe tea but shuga mumba mune musina unongovarira kuwana sauti nekuwana upfu iwoyo but upfu wachona ndokudya pazuwa kawani wani wachona hauguti makuseni ukawana zvokuita munguva iyoyo kureva kuti hapana chimwe chauchadya uchadya manheru sadza sadza rachona iro ndirongoti ukangobikawo mongoitana kadimbu dimbu moona kudya
tiri kunzwa kune vamwe amai varivo vari kumashonaland west vachitaura ivo kuti vaakutorarama neupfu hwetsaona hwavanotiwo vanotenga padiki padiki uyezve vari kutaura ivo kuti mhuri yavo yakungodya kamwe chete chete pazuva nekuti upfu nezvimwewo hazvisi kuwanikwa saka vari kutivo nzara yatekeshera mudunhu ravo remashonaland west saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano uyezve tichiona kuti sangano reworld food program nemamwewo ari kutaura kuti ichokwadi pane vanhu vanodarikidza 8 million munyika vari kutarisana ivo nenzara uyezve vari kuti ivo vane kumwewo kwavachange vari kubatsira kana paine vari kuwana rubatsiro uhu mudunhu mavo munogona kuuya monyora nhamba dzenyu ipo pano togokufonerai kuti tinzwe kuti muri kubatsirikana sei nekuti pane vamwe vatakambotaura navo ipo pano vachiti vari kuwana zvinhu zvakadai sebhinzi nemapfunde nezvimwewo kuitira kuti vararamise mhuri saka ziyai zvokuita muchinge mapinda muchirongwa ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti tibva tawanikwa tichinzwa zvamuri kutaura uyezve vamwewo vanenge vakwanisa kunge imi mukapinda muchirongwa vakunzwei zvamunenge muri kutaura sta
Yebo ke sibakhona njalo abanye ababekhuluma ngodaba olufanayo asizweni ukuthi bebesithini abesifazana.
Njengoba ngiphika umphulo kukho ngisithi anasitshiwo kulekhula yasalambitshana ngiyafaka impuphu bese ngifaka ipaniso faka amalahle kungasithi.
Akula nto esiyidlayo singaphuma umbona lo yiwe sigayisa wona kade sibasinika amabele abolileyo. Okubomvu okuthe gebhu uyahamba isigayo sakhona uyasathatha kufuna imali. Nxa kufuna imali, imali yakhona kawula. Yikho ubona senza iplani usuke uye lapha ukuze uthole la ukuthi uthole ukudla esiswini. Abazukulu bathola ukudla bevela esikolo.
Ayi, izifuyo vele yakusala. Akusela zifuyo vele. Sezifile zaphela. Ngisele nje ngu-2, 3. Bekuthiwa kule zifuyo khona.
Thina siyasifisa ukuthi ngabe kuthiwa ngesikhathi sokulima so izulu ngalinile basilethele ama-tractor asilimele. Ngoba abanye siyaba singalanto zokulima.
Ngingulileni Ndlovu, ngihlale eGwenyimo. Sifelwe izifuyo, asilalutho lokuthi umbe loba lendlala njengoba inje, ukuthi singathengisana ukuthi sizisize endlaleni lebantwaneni besikolo. Njengoba le dam loneli yikho lisina khathi esizulu, amaziko siwathola khathesi.
Lapha mntanami ngilahlekelwe zinkomo. Ngoba angisela bani ongangincedisa umkami wabhubha sonisela abantwana labazukulu. Zilahleke ngesibanga sokuthi bekuyi-drought lamanzi abengasatholakali. Ezinye bezibhalela zibanjwa ludaka. So yikho kusiqedileyo.
Yebo ke lapho besizwa ke abantu ababekhuluma le Studio 7 ngokubahluphayo ezigabeni zabo. Bekhuluma ke le ntatheli izindaba zakhona phake emsakazweni. Njalo sizwa ukuthi ecingweni sile umhlonitsha wethu wakuqala uKhansela Lilian Mlilo wakobulawayo. Siyakwamukela yenthembo bazwile abantu ade bekhuluma lapho basemaphandleni bekhuluma ngokubahluphayo ngendlala. Uthini ngokwenzakalayo?
Indlala ikhona sibili. Hayi, umumo awukho rayithi, sibili izinto ziyadura, izulu kakula kathesi. Ngimzwile uLilendo lapho ekhuluma ukuthi vele lezifuyo ziyafa, akulanto erayithi. Ngizigugu enganikhuluma njengomuntu emakhaya. Kuyafanana lakhona emadolobheni. Indlala ikhona abantu sebephila ngokuthengisa, sebephila ngemakhethi. Ukulela uyaliwodi tamatisi kudula. La uphinde ubize ulithengisa ibiduku sikwenze ukuthi uthole i-profit. Ukuthi la uphile uthenga impuphu yena lesiduru. Kunzima sibili. Akuphileki.
Yes, yes, ukuthi labo bebekhuluma besemaphandleni. Uqala kwakungani indlala yikho lapho esuka ibhahe khona kakhulu. Khathesi ke sokunjani? Singathi indlala sokufanana yini le madolobheni?
Sokufana le madolobheni. Ngize ngithi emaphandleni engcene kungaba ngcono ngoba emaphandleni ngalingasefefefeza izulu bayadobha olude, bayadobha odelele. Lapha emadolobheni ngoba lingaze lifafaze izulu siyathola amanzi kuphela. Ngaphandle kwalabo abalama-community gardens yibo abangasevaiva ngoba bayakwanisa ukuzilimela imbhida yabo yokuthi basevaive labo baphile. Umuntu abesekwanisa ukuthi athenge impisi ngokuyimadlana khona lokhu ayazi ukutholile engxenye ethengisile umbhida wona lo i-community garden.
Yes, sikhuluma ngama-community gardens wona lawo. Abantu abaningi bayafinyelela yini njalo i-councilor ibathathelanga yini ngoba kwaye kwangani kulodaba kunganakubhedakala ukuthi kuhamba njani. Alokhu ekhona lokhu esebenza ngemfanelo abantu bonke bayenelisa yini ukuwathola nxa besenelisa bengabhalisela.
Ye, abantu abaningi bayawathola ama-community gardens. Akusoqiniso lokho ukuthi i-council yayisithathela abantu ama-community gardens. Abantu akhona ama-community gardens esithi-council ayinhlobo ethiyene. Kulamanye angabhadalelwayo ku-council ayi-free kuma-communities ukuthi abantu bazilimela bayenze konke abafunayo kuyabe kunezibhorane futhi khona lapha kube sokusibe namanye aliswayo aliste to council ukuthi nalabantu babe belima bebhadala nje imadlanyana yona leyi engange kumbe 20 pond ngenyanga belima khona lapho yabo bayasurvive khona labo abantu ngoba bazilimela imbida yabo bethengisa.
Yebo ke manje ke sesikhangela abantu makhaza khonapho edolobheni baphila ngani siyananzelela ukuthi laba abasebenzayo bakhala ngeholo eliphansi pho umuntu nxa ivele engasebenzi kungelanto ayenzayo kuyina okumphilisayo lemuli yakhe
kuzima kakhulu ukuphila nxa ungasebenzi abantu babe sebephila ngakho khona lokhu ukuzilimela kumagardens zona le ngikhuluma ngawo bethengise yikho ngibona engani kulezi nsuku emadolobheni ukuphila kwakhona okunzima lokuphila nge-market nxa ulakho kuyimali khona lokho kokuthi ohambe ehoda ngoba le market yakhona nxa sisiza abafika khona ngala kusabambeki itamatizes umuntu ekutele sithi ulithenge nge-100 and something pond 150 pond 100 pond uyathengisa ngemalini itamatiseli lodwa ubunzima sobukhona fikile emadolobheni.
Ye njengamakansila kule nhlelo eliphatheke kuzo ukuthi linike abantu okuhle.
Ye ziba khona indlela siya kuyatholakala ukuthi kwesikhathi kube lamadona azoncedisa avela nje kwezindawo bebona ukuhlupheka kwezakhamuzi khona lapha emadolobheni amadona layo asincedisayo ngoba bayabuya lomumbu abantu bahlehlelane ukuthi wonke umuntu afumanise ukuthahle abanye basinika impuphu ukuthi abantu bafumanise ukudla ukuthi badle yikho ngibona ngani yikho abasizakala khona abantu emadolobheni ngoba lokhu kuyabe kungelambada lwekhitshwayo kuyabe kuyikudla ukubiswa ngudona.
Yebo kezwakala yisizabuyela njalo kubo lokho bambile khona pecingweni sizwe okuningi ngalawo McDonald's akhona sidedela abanye.
Ai wathi nokuchingamidza iyi amai honorable Linette Karenye vanova ivo mumwe wavatevedzeri vebato reMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa pano pachirongwa chedu. Alo Mai Karenye.
Alo.
Ehe. Aiwa tiri wadi zvedu tinokuchingamidza ipo pano pachirongwa chedu.
Aiwa ndinokukwazisa wakadi zvako nevasi.
Aiwa tiri wadi. Maika Renye murikunzwa iri mudandaro yezvinezvi vanhu vari kutaura ivo pamusoro penyaya yenzara yatekeshera munyika. Nhasi tinonzwa kuti manga muri kuchinoi nebato renyu mungatitsana ngururo kuti zvii zvamuri kuona mukufamba kwamuri kuita panyaya yenzara iyi.
Mukufamba kwatiri kuita mavelasi ichokwadi kuti Zimbabwe haina kumira zvakanaka. Zvaakurakidza izvo kuti hurumende yatadza kugadzirisa zvinhu zvinoti vanhu vese vemuZimbabwe vadye vachiguta uye umwe naumwe ave neupenyu huri nani pamusha pake. Zvinova zvaakushamisa kuti kare taiziva kuti nzara kazhinji inoenda kumaruva chete. Bati pari zvino Zimbabwe yarakidza kuti kumaruva nemudhorobha imo macho munonzi mumagetsi ndoo matove nenzara kupfuura kumusha. Taakuona mhuri zhinji mavelasi dzaakukwanisa kungomuka chete vachiendesa vana kuchikoro vasina kunwa tii nechingwa. Vana vaakutadza kudya chingwa chinonzi chatagara tichiziva kuti pamusha munhu wese anokwanisa kutenga chingwa. Sadza chairo chairo vanhu vaakuridya kamwe pazuva kazhinji zhinji kana ratowanikwa inenge riri revaya vanenge vakwanisa kutenga. Asi pari zvino zviri kurakidza kuti munhu wese wemuZimbabwe chero ari kuenda kubasa mari yake yacho haizi kukwana kuti atenge hupfu. Unopinda mupick and pay unoona q isingaiti tadzokazve pa2007 na2008 paya pataiti chero ukada kuenda kunotsvaga chikafu waitadza kuchitenga. Saka pari zvino hupfu 10kg chaiyo chaiyo mustreet tiri kuitenga ne130 rpgs vamwe ma150 rpgs. Ukangozvitarisa wega mavelas unoti ko gogo vari kumusha kuchimanimani gogo vari kumusha kucholocho vanowanepi mari inoita 130 rpgs.
zvoreva kuti chinhu chatove kurakidza kuti vazhinji vari kurara vasina kana chavaisa pamuromo. Vazhinji vari kurara chero vana chaivo chaivo vasina kudya porridge. Zvinova zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Asi mubvunzo wangu unoenda kuti kochasakisa kuti tishaiwe chekudya chii. Ichokwadi here kuti chero iyo mvura yacho yakanaya yegore rakapera rakatadza kuti tikwanise kuwana cheuiri, kuwana chibage kana kuti zvii zvanetsa. Ini ndaona kuti haiziri nyaya yemvura chete, inyaya yekuti tine mafarms atakatora Zimbabwe. ZANU-PF yakatora mafarms emavelas. Ukatarisa mafarms iwayo haana kurimwa. Ukatarisa mafarms iwayo vari kurendesa kune vanonzi vanogona vacho kurima. Ndoenda panyaya yechingwa chaicho chatava kutenga ne20 bondage. You ask wega mubvunzo wokuti makore nemakore taiziva kuti vana railway vaya veRMSG vaikwanisa kutakura vana wheat kubva kuna Nachipangai vachienda kuna GMB. Pari zvino wheat iyoyo haisi kana kurima. Varungu vatakadzinga muno kana kuti vanhu vatema vamwe vairima vatakatora mapurazi vazhinji vakaenda kunana Zambia. Nhasi uno Zimbabwe ndopo yoenda kuZambia ichikumbira kuwana rubatsiro vachinotenga zveikoko. Kwandiri zvinoratidza kuti kuutungamiri husina pfungwa mukati, nekuti chaidai tichiita madiridziro iyo Command Agriculture yaidai ichiisa mari ikoko yemadiridziro kuita mairrigation. But mari idzodzo dziri kungotorwa dzichiiswa muhomwe. Saka imwe nzara yatiinayo muZimbabwe haiziri yekushora mwari kufana yekwemvura, but inyaya yekusashandisa pfungwa. Hurumende yezano yatadza kutungamira Zimbabwe, nekuti pari zvino chokwadi ungandiudza kuti neikonomi mumire wayakaita neupenyu hwatiri kurarama taakupinda mukiu kunotsvaga 10 kg yehupfu.
Amai Karenye, tiri ipapo.
Unowana chikafu uchitenga nemari yako paunodira.
Tiri ipapo Mai Karenye, vazhinji vamwe vatanga vatambenge tichitaura navo panyaya iyoyi yezvematongerwo enyika vari kuti saka imi bato renyu reMDC zvii zvamuri kuronga panyaya iyoyi, nekuti vari kuti ivo aiwa vanhu munyika vafukama nenzara, zvii zvamuri kuronga sebato reMDC kuti muite panyaya iyoyi?
Mukatarisa president wedu mazuva mashomapura vanga vari kumhiri ikoko kwemakungwa vachizama kukumbira vaya vanotipa rubatsiro, nekuti dambudziko nderekuti hurumende yedu ikatarisa ganda jena kana ganda remunhu mutema chero achingoopoza vanotadza kana kumaneja ikonomi, vanotadza kana kubatsirika nevazhinji vachivatarisira. So president vedu pavakauya kunze kwenyika ikoko vanga vachitaura nevese kuti Zimbabwe iwane rubatsiro. Mukatarisa maNGOs mazhinji anozounza chikafu vanenge vanokumbirwa nevaya vanenge vachiziva kuti tikanokumbira nekuti haungaiti shamwari yaunoti ukakumbira sauti haikupi sauti. So isu tinoenda tichinokumbira ikoko, asi dambudziko mavelas chikafu chiya chauyazve nemaNGO vari kupoliticisa chikafu ichocho. Ukatarisa even chikafu chinotengwa nema taxpayers vevanhu vanoenda kumabasa vanochiita politicize. Tine zvihumbo hukuru, you could see kuti vamwe maMPs atori on mavideos ari viral vachiti izvo hakuna munhu weMDC kana kuti hakuna munhu weopposition party achawana chikafu. Asi ukachitarisa hachizivi chikafu chezano, chikafu chauya nemari yevashandi vanenge vachitorwa mataxes. But ZANU-PF because ndiyo inoti tiri in power vanoenda vanokontrola chikafu ichocho kumareserva. Vamwe macancellors eMDC chaivo chaivo vanorambidzwa kumira kuzogova ipapo. Asi unozviziva iwe mavenas kuti mutime yedu yataka pinda yandinorememba 70 parliament, ini ndiri MP weMDC, munhu wese weZANU-PF muchimanimani wese taiti kana dhona rauya munhu wese aiwana chikafu, nekuti nzara haiziri kuMDC kana kuti kuZANU. Asi pari zvino taakuona kuti even veZANU vacho vari kutorwadziwa nenzara iyoyi, nekuti chikafu chacho ichocho chavanonyima veMDC hachivakwaniriwo kakupedza mwedzi.
Batai makadaro Mai Karenye, timbotora vagaule vebato reZANU-PF timbonzwa kwavari kuti kwavariwo kunharaunda yavo ikoko nyaya iyoyi yechikafu yakamira sei, nezvamanga muri kutaura kuti chikafu chinenge chauya chiri kuwanikwa chisingapiwe vamwe vezvematongerwo enyika. Vagaule, tinokuchingamidzai pachirongwa.
ninofara kuti kimboinene
ehe mamanzwa zvekusaura Maika Renye panyaya yechikafu zvakamira sei kudunhu kwamuri ikoko
kwatiri kunoku kuri nani yes ndanzwa mamamta kuti ndiye responde zvataura namai Karen
ehe
ehe nyaya iripo ndeyekuti pamwe ichokwadi zvinhu hazvina kumira mushe zvinhu hazvina kunaka zvina kutinakira muno muZimbabwe kune zvinhu zvakawanda zvisina kumira mushe kuti dambudziko riripo nderokuti mvura haisi kuwanikwa mvura haisi kunaya zvakanakanaka zvichireva kuti kuti tichapedzisira kwava nenzara vanhu iye zvino vanhu vari kutambura nemhava yekuti chikafu hachisiri kuwanikwa vanhu nenzara kumadhorobha nekumarezevha but zvinorwadza ndezvokuti zvokuti vanhu vanopoliticisa zvese kuti vanhu vataurira nechokwadi handizivi kuti vanhu vanozipedzisira vatungamiri vechitaura zvinhu zvisirizvo semaikaren achitaura kuti vanhu vanopoliticisa chikafu hurumende iripo yavamunangagwa hakuna munhu anopoliticisa chikafu chikafu chiri kupiwa munhu wese ende munhu hakuna munhu ari kusarudza kuti ndiva nani ndiva nani vepati yakati hakuna zvakadero ndiona nzi hazisi chokwadi kana tike vanhu vakatarisa toda kuti titore nguva iyi titaurire vatereri zvinhu zvirizvo hatidi zvokumboadvansa maagendas emapati political parties edu hatitaurirei zviripo tichitaura tichiona kuti toda kubatsirai sei vanhu vanhu vezimbabwe vane dambudziko dambudziko riri guru nderokuti isusu hatisi kuda kubatana tofamba tichitaura zvisirizvo nenyika yedu tichichoropodzana tichiita zvakawanda wanda izvo zvindo zvokorodzera maproblems akawanda isusu ngatibatanei mazimbabweni nyika iyi ndeyedu tese iyi tinoda kuti tibatane tiramba takabatana tigadzirise zvinotineka munyika imedu hakuna munhu achauya kubva kumabvazuva kuti kupi kokuti kudenga kokuti kupi kuti azotigadzirisa nyaya dzedu ngatitangei tizigadzirisise isusu tirege kutaura zvisirizvo titarise nyaya dziripo and exactly what is there on the ground vanhu people ngos to come in the government to invite ngos kuti mangos ngaauye azotibetsera hurumende ngaitibetsere tiwane chikafu vanhu vabararame kumadhorobha nekumaruva hurumende ngaite mazano okuona kuti hakuna munhu achafa nenzara ndezvataurwa napurezidendi izvozvo toda vanhu vanobatsira purezidendi iye zvino ngatirambai sevana vezimbabwe tiriramba pamwe chete kuti tiite zvinhu zvinobetsera mhuri yezimbabwe takapfuura kumaelections zvi zvokukampena izvo nezvinyaya yechikafu zvakapera hakuna zvizvozvo zvakapera kudhara nehurumende yanamugaro iyayi
aiwa regai timbokubatai ipapo vagaule regai timbokubatai muromo ipapo timbotora muteereri ari panhare pari zvino tichadzoka zvakare kwamuri rambai muri papapo esther
yebo ke siyezwa kutecengweni silo sisi ugrace siyakuhamukela kuhlela
ngilamukela lami
ye ngikhuluma nomabani
kwabantu bezimbabwe angazi ukuthi kungathiwa nomuntu enzisa ubuhlungu kakhulu ngabantwana besikolo ukuthi kanti angeke kucampaign njengoba linali i-voice of africa ukuthi abantwana bahambe esikolo kuzisa ubuhlungu ukuthi kwamanye amazwe bengibala i-athek yasebotswana yase-south africa ukuthi abantwana sebeyalelwa lokuya esikolo I think now is coming to a serious issue sisangithi ukuthi sekumele kube le-something engaziwa ukuthi kungenele ngempela kukhampeni kakhulu ukuthi abantwana behambe esikolo ngoba what is the future yezimbabwe ma abantwana bengahambe ezikolweni kuze abazakhula kusasa igeneration leizadlula then laba abancane abakhulayo angeke sibe nabantu abazaphathe iZimbabwe kusasa iZimbabwe will go down. I think le issue yabantwana akumele iphakanyiswe okwenza ukuthi abantwana bathole education, which is really sad uma abantwana bengasahamba esikole ngoba awusela future yeZimbabwe tomorrow.
Ye, lapho sikhangela abantwana abakwamanye amazwe yini njengeSouth Africa leBotswana kumbe labasekhaya njengoba sisizwa ababalisi bemaphandleni besithi bahamba kanye kabili ngeviki
kanye ikho ngikutshoyo lamsisi ukuthi sekuserious ukuthi abantwana ezeholi yabona ukuthi abantwana beZimbabwe whether ungaphi uweli ilizwe eSouth Africa or even ilozen iAfrica ezeholo really and truly ukuthi nomntwana ehambile wamigrate ukuthi bayahlupheka behambe befunda sebebavalela isikolo what are they saying? So ibulala ile kuzeli ikusasa yabantwana. I don't know what is in Zani, but this is serious now. It's getting into serious, especially abantwana. You know, I've got the passion abantwana, but in the name of the Zana, I'm going to do so soon.
Yeah, when you say Ugo Ungapi Gomsa?
Nani say UK.
Oh, what a kaya gonga?
A kaya reporting, shall I be instead of reporting, shall I say South Africa, like South Africa?
Oh, hayi bengisithe ekhaya emaphandleni bakutshela okufanayo yini nxa ubatshayela ucingo.
Yeah, yonke indawo nje abantu bayakhompina into ezisa ubuhlungu labo abantu abase-South Africa nabantwana bakhona ukuthi iZimbabwe izalunga kanjani abantu babuyele ekhaya kubuhlungu sisasikwazi ukuthi singenzani ukuthi siyenzeni ukuthi sincedise abantu bekhaya bengahlupheki kangaka.
Yebo ke hayi siyathaba ukuthi usibe lawe kuhlelo utshone lawe usifakela umbiko wakho sikutshayele ucingo sande ukucubungula amatopic ehlukene.
Okay, hayi like siyalilandela nje siyathaba umsebenzi eliwenzayo kakhulu siyalibuyela nje nsuku zonke silibuyela lenza umsebenzi omuhle ukuthi liyivoice ukuthi likhulume ukuthi abantu ngeke besicele ngabona lina liyakhuluma nje umhlaba wonke lisakaza yonke indawo ukuthi yazi ukuthi abantu beZimbabwe bengafibe beku-close area but libatshela abantu ukuthi you are really doing a great job. May God bless you.
Yebo ke hayi siyabonga kakhulu usisi Grace. Sizabuyela njalo ku-Councillor Lillian Mlilo we-MDC yena kungukhansela wenjubele loBhengula. Kansela uke wakhuluma lawe ngamadona ukuthi ayabuya edolobheni lakobulawayo ukuthi lani kelike khetha abantu. Sizwile njalo lapho bexoxa umunye wakho layo we-MDC unkosazana Karenye lo mnumzana Believe Gawule. Kukhona lina okunye ubuqili bezele liyake likubone yini njengamakhansela kobulawayo? Oh, asisela unkosi uKhansela Mlilo. Yebo ke si umbuzo lawo siza usaku mnumzana Gawule. Mnumzana Gawule isimo sinjani khona ngapho eCholocho? Abantu balethemba yini lokuthi uhulumende uzalungisa?
Thandekile eCholocho ngapha indlala sibile emangalisayo. Indlala lesikhumbule phela sithandekile sidima kweyindlala. Eyabunyakalwana ophelile sesingena kweyindlala njalo umkhathi lo sesiphikile kuyakhanya nje ngoba izulu kuzofikela ezisikhathi abantu abalimanga abantu njalo vele abalalutho vele emasimini ngaze ngitsho khona okulutshana kukhona nakho okunye kwezindawo nxanxana nje kuyakhanya ukuthi hayi isimo sakhona sibi kakhulu. Esikhangeleleke uhulumende usetshile umongameli ukuthi uhulumende kakhulu uzazama kakhulu akula muntu ozabulawa yindlala. So finance minister laye ikhulumile ukuthi bayenze yonke imizamo yokuthi bebone ukuthi imali ikhona kuthengwe lo mumbu ozabuye ezavelwa ngaphandle ukuthi abantu akula muntu ozabulawa yindlala. Kodwa engikucelayo ke sithandekile ukuthi uhulumende uyancediswa phela uncedisa nabana bakhe. Uhulumende uncedisa laba ngabanye le nhlanganiso ezizimele zodwa ama-NGOs. Siyacela lawo ukuthi angenele abone ukuthi akula muntu obulawa yindlala. Bancedise uhulumende njengoba nje kunzima nje kuyakukhangela umumbu weZimbabwe leyo unzima imali uhulumende iyalisa. Kumbe siyalisa ngoba umuntu ezezimanga kuhle kodwa ke okwakhathesi njengoba sihlangana le ndlala futhi yilo divosi elikhona esihlangana lalo le ndlala. Nokuthi izifuyo zethu futhi kuyamele lazo zisile kunjalo kuyamele kulungisiswe le migodi kulungisiswe ukuthi izifuyo zithola amanzi ne-stock feed zibe khona ama-NGO zaxayela ancedisa uhulumende kulezo nhlangothi ezinjengazinezo ezokuthi izifuyo zela zisile abantu bengasila izifuyo la zisile abantu bazabe zisilile ngokunjalo sike yile udukuthi lesikhangelela emele ukuthi sihlanganise amakhanda ndawonye uhulumende ancedise ukuze kungabi le muntu ofayo. Kube sekuthi lezikolweni lapha
ukudla kabe khona ezikoleni abantu abantwana basuka ezimulini ngekhaya bengadlanga ubona la ukuthi abantwana kula ba-feeding scheme akhona ezikolweni abantwana bathole ukudla khona ezikolweni bathole kumbele kumahleyo okunatha konke ilobo inhlobo yokutshwala nezitshwala konke khona kwenziwe ukuze abantu basile sithandekile.
Hayi, kuyezwakala umbono omhle kakhulu. Ububambe khonapha ecingweni sizaphenduka kuwe.
Hello, caller.
Hello.
Eh, tukutora nani uyezve muri kupi?
Manyoni pa Zimbabwe, muri sete zemanga.
Aiwa, tiri wadi wadi makadi iko ku Zimbabwe uko.
Nzara chete nzara.
Ehe, ah, nati mabva maita mahwekwe, maita lucky pana amai Linette Karenye, MDC Vice President vari pano saka munogona kuzwana mukana wokutaura navo asi tiudzei kuti kwakamira sei panyaya yenzara kwamuri ikoko.
Hai, ndisati ndanyanya kutaura zviri kuno kuHarare ndombotaura zviri kuMashonaland West kumunda kwangu ko.
Mhm.
Ndira kudaira gaulawo angoita roti hanzi ZANPF haiseleke nopa munhu wese chikafu. Vasadaro. Vasanyepa vachidaro edwei. ZANPF vanenge vakakugara kwamuita munharaunda mune mutozivana. Kuti uyu mutsigiri webato iri, uyu mutsigiri webato iri. Vakangokuziva kuti uri weMDC chet. Unatobviswa mulaini maurimo mukana wangu watopiwa uri kutotorerwa ndozvavanoita vasanyepa vagauri isusu tisina vanhu vacho tinogara muvanhu muruzhinji ivava nemapostena avavaina vanenge vari mudzimba dzavo vakapfeka masutu vari mumasofa vadya maice cream isusu vane nhamo tisinenge tiri mumasango mu tine tichizviona zvezvichiitika saka vari kuona munhu wese pari zvinova kuti ZANPF hatishaida nenyaya yekuti inoselekta vanhu vanoda munhu nguva yemaelections ane munoanoti kana panowedzerwa mari vanoti tiri kuwedzera masivo mazve nekuda kwenzara nekuda kwerafu yavari kutiita muno muzimbabwe upu nda kuchidzoka kuno kwaHarare manje
ehe kwakamira sei
sadza chairo takatorikanganwa kubva pandakataura nemishondoriya ndichiti hauchatowaniki paye kumbare kwake ikokoko hauchatowaniko wamahwe kwekuti uzvowane zvimatsaona zviya zviya saka vasanyepa baba. Ezvinozvi kuno kutumwa nguvanhau dzecorruption idzi dzeumbavha hwawe mhomu ndo dziri kungotaurika asi raiti tiri kuda kutaura nyaya iri kamwe chete nekuda kwemapurize yezvinhu vanhu vaomerwa yemapurize haisi kutaurwa nekuda kwokuti iwo hurumende yedu iyoyo ndeyena mashops ese akazara muno muzimbabwe saka kuti vachida kudzikisa chinhu havakwanise nekuti mashops ndeavo please ndavatinzire utsidzi izvozvi ndokutaurirati ndaane 2 weeks ndajikisadza hatisi kutori wanu hatisikuzva kuti tinoribatira papi sadza racho vakatidaro mufunge vakatiti maschool fees tichadzikisa nazvino ndakakutaurirai tivekaina nokumbirira mwana akatozingwa ndakatomuendesa kumusha kuwainiwu kushanana ndiwest uku ndokwandakanoisa mwana izvozvi nekuda kwevanhu ivava vanonyepa ana gaule babenisada reni ngatijekeseranei chokwadi MDC ikada kubatsira vanhu munotuma masabhukuti kana vauya varovei kana vaizobatsira vanhu chiregai vape vanhu vacho vanenge vachinyima pane kuti munhu orara nenzara chakanaka chii ngatipei vanhu vacho vamuchazovhara futi iri kupamberi apo 2023 wapiwa hawa nachamisa vacho voguta zvavo pane kuti imi munovanyima mozotikukurusa futi 2023 ndeyemuofisi yescava mosi taneta vedwei tiutambudzika vanhu isusu zvakanzi upfu wakupinda yeri kubva nekumozambique pamozambique padhuzedhuze apa upfu wacho hausati wasvika hanzi yeri kubva kuangola hausati wasvika apa takutotya pamotouya wane chirwere chiungotaurwa chatekeshera ichi hatichaziva
chibaomusainzi
matura akazara zvimwanzi matura akazara uri kupi upo wacho
Manyoni tina amai Linette Karenye vebato reMDC dai mai nhasi mune mukana wokutaurawo zvamuri kuda vagaule mataura navo chitaurai zvamungada kuvhunza mai Karenye tisati tati muchipowo vamwe mukana.
Hello.
Alo mai Karenye. Hello Mai Karenye. Ehe, pana kola ari pana panonzi Manyoni. Vari kuda kuvhunza zvavari kuda kuvhunzwa kwamuri taura yenyu Manyoni.
Hello, ndaida kutaura nemi mai imi vatinotsigira kuMDC. Kuti isusu vanhu katiri kutambudzwa, hama dzedu dzinozivikanwa dzinotsigira MDC nzvimbo dzakasiyana, speciari kumamisha. Havatiwi kana chinhu vachinzi vaMDC. Ndanga ndichikumbirisawo kuti muende muchinovapawo inimi nerudo rwamwari kana vakabuda havo nepfuti dzavo asi vanhu mavapa chikafu vadya vanhu vaivavo vari kutambura havana chavari kumbopiwa vanenge vachinzi ndichatiwana chamisa saka vanhu vanenge vashotisha miso kuti vanomuona kupi iva vachigara kumamusha vedwe endai munovabatsira vanhu vevava nokutsigirai zvakasimba.
Amai Karenya, mino manzwa zviri kutaurwa.
Ndinotenda zvese ndazvinzwa zvaataura. Chandingangoda kutaura mainyoni ndechekuti aiwa tinotenda nekuti imi muri kuonawo kuoma kwaita Zimbabwe. Asi chandingangoda kudzoka kwamuri ndechekuti vachamisa havasiriwo vanonzi ndivo vari sapozi yekuti vape vanhu chikafu. Hurumende nemutemo wedu weZimbabwe neconstitution yedu yeZimbabwe inotaura kuti ikodzero yemunhu wese wemuZimbabwe kuti awane kudya. Mari dzatiri kuendera kumabasa, teksi iya yatinotorerwa ndo imwe yemari inotenga chikafu chichienda kumari. Asi taita dambudziko rekuti Zimbabwe yaita problem yekuti hurumende yeZANU-PF ndo inoenda yosvika yonotora zvechibage icho chiya. Saka chakutodiva imimi neni nevari kumusha ndechekuziva kuti aita dambudziko ndiani. Dambudziko raitika kuZANU-PF iri kutora zvinhu nechigombiro, iri kutora chibage nechisimba ichinyima vabereki vedu. Ndoda kuti ndikuudzei kuti kuna ana Mutasa, ndikatarisa Mutasa Central yakamboita jambanja ichitaura iyo kuti kumapurisa nevezanu kuti hapagoyiwi chibage pano nekuti chibage hachiziri cheZANU-PF. Saka chakudiwa vanhu veZimbabwe ndechekuti tibatane kuti kana chikafu ichocho chauya vachamisa havangauyi vachikugoverai. Chiripo ndechekuti kana chauya, kana chiri kubva kusocial welfare, kana chiri kubva kugovernment kuma NGOs, isusu ngatimire ndichizvimirira nemarights edu kuti hapagoyiwi chikafu pano kusvikira munhu wese ari mutete apiwa pasina political party. Ndo chete chatingakwanisa kuzvisunungura muZimbabwe. Pasina izvozvo ZANU inoita mabira ajujiro.
Aiwa, tinotenda mai Karenye, moramba zvenyu muri panhare zvare Tabitha. Tichakubatai munguva inotevera mabvao mawanikwa muchitaurirwa namai Karenye. Ameno vagaule, kana muchiripo tombodzoka kwamuri. Manzwa zvanga zviri kutaura muteereri ari kuti iye kunzvimbo yemashonaland west vari kutarisana nedambudziko rekuti ikoko vari kunzi kana usiri weZANU-PF chikafu hauwani. Zvakamira sei?
Zvavari kutaura vakarini zvino ndirwadza chaizvo. Inini andi unazaka kana isusu semhuri yeZimbabwe ngatitaurei zvinhu zvinoti chokwadi kuitira kuti nevanhu vari kunze vanotibetsera vanzwe zviri chinhu chaicho chiri kuitika on the ground, noti zvinhu zvisirizvo. Nemhaka yekuti zvinhu zvakadai zvinotikonzeresa maproblems akawanda. One, zvinotinyimisa chikafu nemaNGOs, zvinotinyimisa zvinhu zvakawanda. Nemhaya yekuti vanhu vanenge vachitaura zvisirizvo zvichiriza pahurumende iye iripo, government yedu iripo, hakuna chinhu chakadaro. Kana kune chinhu chakadaro ndoda kuti nyaya iyi kana tichitaura chokwadi ngaimboripotwa, investigatwe tione kuti ndiani ari kunyiba panapa. Zvino zvinorwadza kuzvikutaura kuti vanhu vateereri venze zvinhu zvisirizvo zvichitaura. Ende pevatinota vice president of the political party achitaura kuti kumashonaland vanhu vanowatiwatiwati inge that happens used to happen muhurumende yamugare noti muhurumende yamunangagwa. Ii hurumende yamunangagwa iri kuita zvinhu zvakarongeka, iri kuita zvinhu zvokuti kana chikapu chichiuya chinopiwa munhu wese kusingadei kuti unobva kubato ripi rezvematongero enyika. Handifungi kuti zvezvo zvinotibetsera papiri. Hatidi kupoliticisa zvinhu kutsvaka kuti munhu anane maagenda zake tichitsvaka kuti mileage, political mileage nezvinhu zvakadai. Ngatitaure zvinhu zvirizvo, vanhu vareta dambudziko, dambudziko riripo, ngatimbosanganisai mitoro yedu tione kuti toenda mberi tobetsera mhuri yeZimbabwe. As leaders, let's think masolutions anakanaka kuti mhuri yedu yeZimbabwe irarame. Tinotaura zvinhu zvisirizvo.
Aiwa, tinotenda vagaule
kuti mapolitika masapotas haanye anzwe kuti muri kutaura aipapo muchiti hei ZANU yakashata, ZANU yakashata, ZANU-PF yakashata. Ai
watinotenda regeti mbo pamkana kuneva mwesta.
Yebo ke siloke sikhona pho mnumzana Gawule kungabe kulenhlanganiso inezizimeleyo ezinika abantu ukudla khona ngapho echolocho liyababona yini World Food Program liyababona yini lokuvela kukhulumende abantu bathola yini usizo
abantu sithandekile bayalithola usizo ikakhulu ugatsha lukahulumende lososa welfare liyapha abantu abadala ukudla nisezilishika alimanga ugatsha lukahulumende kathethi uhulumende ngelindlela isiyindlela ememethekayo ukuthi eziyinkulu kakhulu sokumele kunikwe izimuli zonke ikakhulu njalo kukhona ama-World Vision labana labo-WFP babeyibo abanikayo ukudla la kuyabe kubhalisha abantu ngamashebhuku bebhalisha abantu bonke abantu bethola ukudla akulathegi ephandi njalo amapolitika ama-leaders ama-political parties bafunakala ekudleni lokhu abasondeze eduzane ngitsho loko okunye kwe-GMB kuqhutshwa igatsha le-social welfare kuyabe kulamapolitika ama-councillors yayo yeqola lama-village head ama-traditional leaders yaba khona duzane lokudla loko okunye sithandekile ukuthi abantu bebekhuluma amanga bethi bona ukudla loku kuyakhetha abantu benzana intoyobathola ukudla abazali ngamanga sithandekile uyalihlaza abantu abafuna ukudima indima yabo yento engayisiyo into kuyayangisa kakhulu kona ukuthi abantu beloku bekhuluma into enjalo abantu bekuhluphekile benje kuyokuthi kuhlanganisa amagama ndawonye incediseemaningi ukuthi abantu uhulumende ancedise ama-NGOs ayingasezingelekebhala zindlela zincedise abantwana bathole ukudla ezimakhaya ngezikoleni abantwana bethole ukudla siyekeleni ukuqamba amanga ento ezinaleze akukaze kuncedise ngalutho kolokhu
amamadini
ivote ngabuya niminini kodwa khuluma amanga yento limazi isizwe isizwe amboni kuyasincedisa kolokhu kudinga ivoti ukuthi abantu baze base abantu lokukhawuza bakukhumbule ukuthi uzathola ivoti ngokuthi abantu bazazonda bezinkalo kubi kakhulu.
Yebo ke hhayi kulungile, besifuna ukuzwa nje ukuthi abantu bona kungasikho kwamabandla bathola yini uncedo. Ubumile khonapho ke sizabuyela kuwe ke sithathe umlaleli uDliwayo. Siyakwamukela kuhlelo.
Sabona mama, ngisabona mama.
Yebo ke sikhuluma la ungaphi Dliwayo?
Ngibuya eRichards Bay ngeKhombo. Izobe ngifuna ukukhuluma la manje manje abengikhona abasivume sibamba amafoni.
Yebo. Kuhle ngoba selingeni lecingweni. Kodwa kungani
eKhombo khona manje?
Lingabe lile radio yini eliyifundileyo?
Ngiyabonga kakhulu ngokunikeza isikhathi esokuthi ngikhulume lobaba lo Gawule lo. Mina kahle mina mbuyeni
kodwa ungaqhubekeli phambili khona eza kuzwa la umnumzana Gawule. Ungabe le radio yini ukuthi uvale ivolume ngoba kulokunye okuzwakala. Ye ungayivala ye khona sizezwanani. Ye njalo sikhulumeni kuhle nje sibuzeni imibuzo eyakhayo.
Ngiyabuze ubaba uGawule 111 njengomakhaya. Mina ekhaya mina mbuye eMtari ni. Sizithi ngozona samani kathi ngoje emabhabhano wamani.
Yebo, uthe umbuzani umnumzana Gawule.
Umbuzo uthi kathi izano usemsebenzini umbeni uyayithanda izano.
Ye, ungacaca kuhle kwenzela ukuthi umbuzo wakho awuphendule kuhle.
Uyayithanda na izano mbeni izibeza ukuthi yazesemsebenzini kuphela yini. Because amboni ukuthi umuntu osindebeleni engathanda izano nje othanda ngaye awuli izano. Mina umuntu esoneni nje engizonda ngaye izano. Mama mina ngayibona ibhukura hunde mina. Angikhangela ukuthi umuntu osindebeleni engasupport izano nje enzwa ngubaba lo.
Ye. Hayi ngicela ukubuza kodwa livela ngaphe enkaya.
Alvelenkai
mina mbuye mtari. Wo uthe mtari, okay, hayi kuzwakala. Nako ke umbuzo. Oh, ukhuluma isiShona, hayi kulungile. Hayi kuhle ukukhuluma zonke indimi. Ngcona kuphendule sibili. Ngcona kuphendule umnumzana Gawule.
Ngikhuluma mama, ngikhuluma isiNgisi. Ngikhamba endaweni eziningi lesiShona, lesiShona, ngikhuluma indimi ezindeni.
Hayi kuhle.
Ukuthi ngikhuluma leyo Gawule. Wanonwane futhi kathi izanye amenzani. Babuze uProfessor Jonathan Moyo. Ogesi Mgabe labantu izanye into enjani.
Ye, usumzuzile, ngcono simnike. Ngcono simnike ithuba lizaze liphele. Nanku umbuzo umnumzana Gawu. Sisamelele uyabuya.
Ngazalwa mphefumuli zaphu. UJoshua Nkomo, umsunguli, uFather Zimbabwe, Muyo asimetisa kuti sivambane nezano PF dzabumba izano PF iko lapho sikona lapho nkomo wachiya kona naye ngakwazi kuti mina nyini mina ndizvera ku zapu ngazvalwa mpefumuni zapu ani zapu kuti my maro mudzalwa ni andaye ndeyi zapu ngai uchosha nkomo wachato wahlanganisa fara ichizvisvambene kuti sizvisina sina dabukani phakathi into esazizinzakala zombangazo loko kwakhele ukuthi uti yena indawo umuntu uzani PF unjani njani umbono wakho wena wena bana khona phela lapho khona mina ngikhona phela lapho ngikhona ngi right lapho ngikhona la
ye nanso ke impendulo mnumzana Dliwayo
ichene nje uzayibona izani sasa
ye ucho
uzayibona izani sasa
ye uyachasisa lapho ukuthi abantu abaningi abasuka kuzaphu bangena
ngoba kana singayizikile ngiyabonga ama 20 years ekuthi ngikhumele 101 umelela lanje zikaphe ezivuze imbuzi eminingi indaba ezalo izano yena wahamba wayajoin izano abantu abafuna izano abayazi
ye kodwa umzwile yini ukuthi uthi
ucabange kabili
mhm hayi kuhle sibongile kakhulu ukuba lawe kuhlelo mnumzana Dliwayo
interesting debate there Mike Renye kana mushiri panhare mumbodzo katinzi allo Mike Renye Mike Renye hello Mike Renye ehe amumboti tsananguro kuti takatarisa pari zvino titarisa zvedu mune ramangwana madzimai nevamwe vakateerera panguva inoyi zvii zvamungavataurirawo kuti zvamuri kuita imi sebato reMDC kuwanikwa muchiita kuti upenyu hwavo hurandudzike
isu seMDC mavelasi sekutaura kwandamboita tinoitawo zviya zvekuti tizame kubatsira vanhu kuti tione kuti tingadii kuti tiwane cheuviri tiwane kuraramisa vana nemhuri dzedu tiri kuzama kuita ishu iya yekuti isu kumaruzevha kwatiri tiite ishu dzedu dzemagadheni tiishe ishu dzedu dzemikando yekukandirana zvimari zvedu kuti zviwande but hapana hapana chazviri kunyanya kutipa chouviri chakawanda nekuti marvelous mari iyoyo uri kuti kana waiwana kaprofiti kacho kwawawana ikako uchada kuendesa vana kuchikoro uchada kudya mumba saka ifull from here chashata muzimbabwe iikonomi yedu and isu semadzimai emuzimbabwe ngatisarasiswa pfungwa nezvanhu babawo vari kutaura baba gauri kwavari ndeyokuti nhai baba gauri hurumende yamugabe neyamunangagwa zvakasiyana here handiti ingori zanu PF leadership iyoyo yanga iripo paina mugabe ndo ichingoripo zvanhasi itai zvinhu zvinoti chero zuvara munomuka makafa mwari anokunzwirai nyasha vanhu vamuri kunyima chikafu awa these are innocent zimbabwens vane kodzero yekuwana mari kana imi muchida kuti murarame sezano chitorai mari yemaretpayers enyu imini yetekpeya yevanhu vezano ndokuti muone kuti hakuna amunoona ane mari inoenda navanoda MDC saka itai zvinhu zviri pamutemo vanhu vadye vese kana iri nzara munhu wese anofanira kuzwisisa kuti chasakisa kuti chii imi sehurumende yezano chinjai maitiro enyu mazimabwenzi namadzimai takurara takunozvara hakuna mushonga pakurwara BP hakuna mushonga zvese izvozvo zvaurawa nemi vanhu vezano gadzirisai hunhu hwenyu muchinje chero mukati chero nguva iyo yekuti mugabe zvinhu zvanga zvakadai zvakadai hurumende yamugabe kuda munguva iyo yanga itombori nani nekuti maibva pachigaro akabva bhare sipo richiita 85 cents nhasi bhare sipo muhurumende yenyu imimi vamu vagauri yakuita mari ye$45 mugabe akabva chingwa chiri $42 kana kuti $50 kune chaizonzi chaakudhura izvozvi chaa$19.20 saka zivai kuti hurumende yenyu imini itori wezani yamugabe chinjai maitiro we are sick and tired of your government and your ruling as women of zimbabwe we are tired mafees hatisi kuawana izvozvi munoti kumakoleji kumayunivhesiti mwana ngaabhadhare ma$7,000 where do you expect a civil servant to get $7,000 imi vagauri anoiwa
amai karen chiregai tipe vagaule vapindurewo. Mhm, thank you so much. Let's give a chance to Mr. Gaule to respond. Vagaule maamuri kunzwa zviri kutaurwa navakarenyi. Mungoti pindurei muchidimbu kuti tipo star nguva yekuti ataure nemi.
Zvino radza kutevera vanhu vatereri vechinzva munhu chirasika echisapota mugave. Ekuti mugave yakakonzeresa maproblemu atinawo munyika yedu neuramba murambira chigaro. During the time in power, takaona maberia checks, echiuya, maberia checks, anotakura chinga chatenga chisigwane chisagare. Takara chisagare kazara maberia checks, kwakauya mabond notes nenguva yamugare. Zvese zvakashata zvese zvakaitika nenguva yamugare. Iye zvino ari kupreza mugare nemahavo kuti vakabatana ne G40 kuita zvinhu zvenyu vakabatana navo. Ende izvo zvinoratidza kuti munhu wacho haasi kutaura chokwadi, ari kutaura ari kurasika, haasi kuziva kuti mugare ndiyakakanganisa zvinhu zvese zvese zviri munhu. Hurumende yamunangagwa iri kugadzirisa chinhu changa chakafa. Munangagwa ari kutora economy, inherited a dead economy. And we must admit, you could tell the truth and shame the devil. Kuti vanhu munangagwa vatora hurumende chechinhu chakafa. Munangagwa ari kuzama kuti achiraramise chinhu chakafa ichi.
Haiwa, regai tikukubatai muromo ipapo vagaule.
Muone vhoti muelection inouya kuti vanhu vatambure varambe vachitambura.
Batai makadaro. Star.
Hayi, siyabonga bonke ke abasixhase kuhlelo lwethu lanamhlanje lapho ebesicubungula khona inhlupho ezibhekane labanengi sizibuza ukuthi kambe abantu kuyini abakwenzayo ukuthi baziphilise. Sibonge uCouncilor Lillian Mlilo obekuhlelo lethu labanye njalo abasixhasile.
Aiwa, tinotenda Honorable Lynette Karenye veMDC vanova ivo Vice President weMDC uyezve tangatina vabelieve Gaule veZanu PF tichitenda zvakare tisina kukanganwa mese muri pano palive feed yedu parizvino pana Adala veGonyet vari kuti takateerera vaGaule Walter Mapfumo hanzi tiripo disciple Madandira vakuti we are here talent Manika ari pananzi we are here hanzi how are you Angela Magariro ari kuti maswera sei ecosystem ma I'm following you from Cape Town. Tobias Wateyans, I don't think vagaule zvamuri kutaura ndinowani kwantizvi believer. Adala veGonyet vari kuti politics dzenyu madhara imi. Angela Magarira ari kuti zvakaoma vedu wee zviri kuitika munyika. Adala veGonyet vabva vanyora ivo kuti vagaule ameno vabva vaisa kuti vari kufadzwa nezvimwe zvamuri kutaura ndofunga. Asi tinokutenda ivese Claudius Benella hanzi maramba here kuti fonera aiwa tinenge tichiedza tsindare dzedu tichiramba ini ndini Marvelous Nhlanganya huye ndiri muWashington
yebo ke asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngolwesine oluzayo olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Nera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle? Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington.